မကွမ်းနန်နီယာကနကဘကျေရီဒီနိုစံကနာရှခရေမကွမ်းနန်နီယာနာစီဥရမ်ဆူဝေချီနာ18ကုကတ်ဇီ2021မာကတ်တေရာကစတူဒီယို7နေပညူရိုယေညာဇရကစ်တကမဇင်ဘာဘေဇာမနိုပီဝါနေစတူဒီယို7ကီရီမဝါရှင်တန်ဒီစီWG mapani sakubani su mchurongwa chedu cha nasi ini njini chanono kawande njiri mu Washington DC ndi chiti ezu no izuri mchurongwa cha nasi mutunga miri we Tanzania va John Pombe Magufuli va shaya crisis in Zimbabwe coalition yoshushikana neziri kuitika ku Mozambique iyi ndiyo mimwe ya misoro ya nauzedu za nasi ichiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wa Tanzania va John Pombe Magufuli va shaya izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wavo amai Samia Saluhu Hassan vachiti va Magufuli vakashaya nechirwere chemoyo. Va Magufuli avo vange vave nemakore makumi matanhatu nerimwe vanonzi vakashayikira pachipatara chemuzena hospital mugudhareda Dar es Salaam kuTanzania. Va Magufuli vange vave nemasvondo maviri pasina anoziva kwavari kana kuti utano hwavo hwakamira sei. Va Magufuli vakasarudzwa kuva mutungamiri weTanzania muna 2015 vakasarudzwa zvekare kutungamira nyika iyi muna gumi guru 2020 musarudzo dzakasimudza mitauro vanopikisa vachiti dzakabiridzirwa. Pakapinda chirwere cheCOVID-19 muTanzania gore rapera, va Magufuli havana kutambira urongwa hwepasi rose hwekuvhara nyika, asi vakationekwa vachikurudzira vanhu kuti vapinde mudzisvondo vachinamata vasina kuzvidzivirira. Kubva muna chikumi gore rapera, va Magufuli vakatara Tanzania senyika isina dambudziko reCOVID-19. Kunyange hazvo hurumende yeTanzania yazivisa kuti va Magufuli vafa nechirwere chemoyo, vanopikisa hurumende vanoti vafa nechirwere cheCOVID-19. Tanzania yatara mazuva gumi nemana ekuchema mutungamiri wayo uyo akaberekwa muna 1959. Va Magufuli vasiya mudzimai amai Janet Magufuli pamwe nevana vaviri. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rabudisa mashoko enyaradzo kuvanhu veTanzania richiti America icharamba ichishanda nehurumende yeTanzania mukusimbisa usahwira pakati pevanhu veTanzania neveAmerica. America yati icharamba ichitsigira vanhu veTanzania mukuedza kwavo kuchengetedza kodzero dzevanhu. Mashoko atiri kutambira anoti amai Samia Suluhu Hassan vachatoreswa mhiko yekuve mutungamiri weTanzania vachipedzisa temu yekutonga ya va Magufuli iyo inopera muna 2025. Izvi zvichaita kuti amai Hassan vave mutungamiri weTanzania wechikadzi wekutanga. Zvehutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevasere 1508 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nevanomwe 39,607. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevaviri 36,552. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine zana nemakumi matatu nevatanhatu 34,136. gungano re crisis in Zimbabwe coalition riri kushora zvikuru gungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica resadak richiti riri kutadza kupindira kuti ripedze hondo pakati peMozambique nevakaipandukira vanopfurikidza mwero veIslamic State. Mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaMarvelous Kumalo vanoti sangano ravo riri kushishikana zvikuru nezviri kuitika mudunhu reCabo Delgado kuMozambique. Izvi zvinotevera mashoko kubva kusangano reSave the Children ekuti kana vana vadiki vave kupondwa nevanopfurikidza mwero ava, dzimwe nguva vamwe vachigurwa misoro. Vanhu vanodarika zviuru zviviri vanonzi vakaurayiwa uye vakawanda vakamanikidzwa kuenda kuupoteri. Vatungamiri venyika dzeZimbabwe, South Africa, Tanzania neBotswana vakamboenda kuMozambique muna zvitago rakapera vakavimbisa kuti vachabatsira, asi kusvika pari zvino hapana chakabuda. Munyori webazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati havakwanisi kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo iri kubatwa nenyika dzemusadak dzose. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru weSadak Dr. Stegumana Lawrence Tex kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa. Ngatinzwei vakumalo vachitsanangura mhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Isu tingati tine urombo nezviri kuitika kunyika yeMozambique neTanzania zvakarewo panguva ino. Zviri kuitika zvinosuwisa. Zvakare zviri zvinhu zvinotyisa kuti nyaya iyi ikaramba ichiregererwa, inyaya inokwanisa kupedzisira yava kukanganisa kugara kwakanaka kwevanhu maringe takatarisana nezvematongerwo enyika muregion yedu yeSadak yatingati pachirungu political stability.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zviitwe neSadak?
Tine tichitarisira kuti panguva zvinhu pazvinenge zvakamira zvakadai, gungano redu reSadak ratinofungidzira kuti ringadai rapindira raonawo chekuita, raita muonera pamwe mubata pamwe, rabatsira nyika idzi dziri kutambudzika zvikuru, vanhu vari kurayiwa zvikuru sei. Izvozvizvi tashungurudzika nekuti vamwewo vanoshanda vachiona kodzero dzevana veSave the Children vaburitsa kuti vana vane makore ari pasi pegumi nemairi vari kudimburwa musoro, vachipondwa, vachiurayiwa munyika iyoyi. Saka tiri kuona kuti izvi zvaakukonzera kudeuka kweropa revanhu vasina mhaka, vasina chavanoziva. Saka ipapapa tinotarisira kuti dai Sadak yaitawo zvimwe, yapindira, hatizi kugutsikana kana kufara ne quiet diplomacy iri kutorwa negungano reSadak. Zvikuru takatarisa nezviri kuitika munyika yeMozambique.
Asi pane zvamamboitawo here mise sangano kuti mutaure neSadak muchiudza zvinyunyuto zvenyu izvi?
Ne hurukuro dzatinogara tichiita negungano reSadak, tichiedza kuvaonesa kuti vaonewo kuti zvedi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tingati haisi nyaya yekuti tinganyore izvozvi kuti tiri kutanga, asi tagara tiri vanhu vanogara vari muhurukuro navo tichivaonesa zvinenge zvichida kuitwa.
Sei zvakakosha kuti munge muchitaura navo nguva nenguva?
Kuitira kuti muregion medu munomu tigare mune zvakanaka, musina matambudziko kana zvimwewo zvingadzorera sure panyaya dzei, panyaya dzemabatiro nemaitiro anenge achiita basa. Sakawo tingati hatina kunyora izvozvi takanangana nezviri kuitika munyika yeMozambique, asi hurukuro nenhaurirano pakati pedu seboka neiro gungano reSadak tinogara tichikurukurirana, tichiedza kuvaonesawo, kupawo maideas ekuti bazi redu rino rekuno kuchamhembe kweAfrica rigare riri murunyararo uye richigara mune zvakanaka.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. In mesangano reva shandive urumende re Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbonzi Apex Council nezuro rakanyorera vamiriri veurumende munhaurirano dzemihoro dzeNational Joint Negotiating Council vachikumbira kuti nhaurirano dzimutsidzirwe svondo rino kukundikana vashandi vanozotora matano nechishanu svondo rapera vamiriri vevashandi pamwe nevamiriri veurumende vakasangana vachizeya nyaya dzemihoro yevashandi asi hadzina zvatakaburitsa sezvo vashandi vakaramba zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemihoro yavashandi zvakange zvaiswa patafura nehurumende Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotarisira kuti vachawana mhinduro kubva kuhurumende nekukasika vashandi vasati vatora matano.
Musangano wakakundikana kuitwa svondo rino vashandi vachatora matano amaka makazivisa svondo rapera makataurawo kuti muchambodzokera kunengo dzenyu munzwe kuti dzinoti ine mhinduro yamakawana kumusangano wamakaita svondo rapera zvii zvamakawana kubva kunengo dzenyu
izvo zvakarambwa pachekerere hazvina kana kutora nguva pakubvunza kwatakanga tichiita vatinotungamira vakatosi vakatibvunza kuti komadzokere ndei mubvunzo wakaita seiwoyo zvatakakutumai munozviziva saka zvino zvakangosvika zvichimborambwa chiripo ripo tichibva tatotumwa zvekare kuti imi chidzokerai munonyora mwati uyu moze kuti kana mukakundikana kutipa musangano pasvondo inorazotarisana naro isuwo tinenge tine masimba etinawo etinodzora tidzira kubudikidza nebumbiro redu remutemo saka iyo hurumende haigadzirise dambudziko irori rekukurumisa ndosaka tanyora mwati uyu kumutungamiri wemusangano wengnc
matano api anoronga kuzotorwa nevashandi kana pasina chabuda kumisanganoni
izvo zvombo zvedu zvatakafungatira muhongodo dzedu hazvisati zvabuda nokuti tinongotarisira kuti tingachenjedzana vananyamukuta kuzara tishanda
avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weMDCT apo yaitungamirwa namuzvari Tokozani Kupe vaObed Gutu vanoti vakatora danho rekupinda muZANU-PF pachavo pasina unovamanikidza vaGutu avo vakamboita mutauriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vachiri mupenyu vanoti kumbosiya kwavakanga vaita zvematongerwo enyika kwainge kwakonzerwa nenyaya dzekunyombana dzaiitika mumapato Mashoko avagutu anotevera kuchingamidzwa muzanu PF kwavakaitwa nezuro nemutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa. Vamnangagwa vakatambirawo kwipinda muzanu PF kwava James Makore avo vaivevo nengo yeMDC kwenguva yakareba. Vagutu vanoti vapinda muzanu PF nokuti Zimbabwe inoda rubatsiro kuitira kuti zvizvarwa zvayo zvigare zvakasununguka. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Jonga ndo zvaitika nhasi enda kukotano svikotambirwa na Nangagwa utungamiri wavo vanovaisitira zendonyika zvakare Richard General Dr. Constantino Chiwenga na chairperson wezanu PF amai Muchinguri Kachiri nevamwewo vakuru vezanu PF. Ndo zvaitika dangoti aiwa hazina kushata vachitambira zvakanaka zvikuru dangoti aiwa taura ndakazvimirira ndaita ndogambune hapana munhu andimanikidza hapana munhu andifunda saizvi hapana aitanga kuti muchirungu external pressure yaiitwa pandiri ndiite zvakaita ndazviita ndogambune chiri pachena asina kuti ndasundwa nanyingi kana kuti nanhengi.
Vazhinji vakada kuziva kuti chii chasvitsa kuti mutore danho iri Vagutu. Tichiona kuti gore rapera makazivisa kuti mambosiya zvematongerwo enyika.
Nyaya iripo ndeyekuti ndakamboenda siyai kungafasova negore asingasanganisi nokuti ndakambenge ndaregera haramwari muna January munzira gore rakapera. Sometimes the situation yokuti you can take yourself out of politics but then you cannot take politics out of you. Saka ndakaona ini kuti nangwa chivision 2030 nenyaya yakazobudai yokuti pane chinangwa chokuti ngatiitei concentrate panyaya yeeconomy general. Tisapedza nguva dzimwe dziya tichitosvorana netokanganwa isu kuti pane nyika inofanirwa kunge ichivakwa kuti vana vaZimbabwe vagare.
Avo vange vari vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Urayai Zembe vati zviri kuitika zvinoratidza kuti ihari yezvematongerwo enyika iri kufashaira. Vativo vanhu vari kubuda mumapato anopikisa vachienda kuZanu PF vanhu vasisina zvigaro mumapato aya. Dr. Zembe vativo zviri kuitika izvi chiratidzo chekuti Zanu PF iri kuvhunduka ichiona kuti vanhu vari kuda kuti zvinhu zvishandurwe munyika.
Tiri kuona makakatanwa anoitika mumapoka anokwikwidza asi zviri mese mese ndingangoti mapoka ezvematongerwo enyika. Tiri kuona zvinhu zvichivhaira iko zvino nokuti ikozvo tiri kungonzwa kuti vamwe vabva kwakati vachienda kwakati vachibira mhiri vachidzoka kwakati ndo zvatiri kungonzwa iko zvino zviri kumboitika. Takatarisana nezanu PF tiri kuona vamwe vari kubva kuMDC akaenzi vamwe vari kunzi vabva kuPDP nhasi izvozvi saka tiri kungoti ipoto yemapoka ezvematongerwo enyika iri kuvhaira.
Dr. Zembe, chii chiri kukonzera kuti vanhu vakawanda kudai vekumapato anopikisa zvikuru sei kuMDC vamhanyire kunojoina zanu PF?
Handingazivi hangu kuti chii asi ndichingotarisa somunhu akafurikira ndinoona sokuti vose vari kudarika vachibva kuMDC Alliance PDP nevachingotaura kudaro vanhu vakanga vasisina zvigaro kumapoka iwayo vakakundwa pamakwikwi aiitika panhenge mutange. Saka nokunetsa kwaupenyu ndofunga kuti pane chipagirwa chiri kuita kungoona kwangu asi ndofunga zvingadananganidzo yakati dzamei kuti tizive kuti chikonzero chingava chii.
Dr. Zembe, kana vanhu vachiona zviri kuitika izvi hamufungi kuti zvinhu zvoita kuti vasavimba nemapato ezvematongerwo enyika here?
Abodo, sokufunga kwangu vanhu vanoziva zviri kuitika, vanhu vari mberi pane zviri kuitwa namapato ezvematongerwo enyika pakuda kuchinja zvinhu munyika. Saka muchaona kuti pfungwa yavanhu iri mberi zvachose. Saka zvose zviri kuitika izvi zviri sure izvi kutungana kwembudzi matakanana. Ndingangototi kuvhunduka kuri kuitwa nepindura zvinhu iri kutorwa navanhu nhano zinenge zvitorwa navanhu munyika ndo dzirikuitisa izvozvo zvinhu zvirikuitika izvo.
Munoona sekuti tichasvika panguva yekuti vanhu vanotarisa kumapoka anopikisa vachivimba kuti ichokwadi kuti bato iri rinogona kukunda musarudzo rikatonga nyika here.
Zvikuru njere yavanhu yakadzama vahwande. Njere yavanhu yakadzama zvikuru. Kirudzi rweZimbabwe rwuri kuramba ruchiita bindura zvinhu yokugadzira upenyu munyika hwavanhu. Vanhu veZimbabwe vakadzidza, vanhu veZimbabwe vane tsika dzakadzama.
Avo vange vari mutungamiri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru wezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari weStudio 7 nemhuri yeZimbabwe, magadi tichitaura naCosmo Bambumala. Inini ndoda kumbobvunzawo kuna Dr. Mahomba awo ari kutungamira nhau yevaccine nhau yeCovid-19. Muri kukurudzira kuti mhuri yeZimbabwe vabayiwe vaccine, muchishamisika kutadza kuziva kuti sei nhamba iri kuita shoma. Vanhu vese vari kuda kutopona chaizvo. Korona iri kuuraya munhu wese ende munhu wese ari kuda kutopona. Asi wani kwayakabva kuChina, vanhu havana chivimbo neChina. Chechipiri ndechekuti imimi makanotora vaccine imimi muchiripo, makabayiwa here imimi Dr. Mahomu? Makabayiwa here? Kozoti Policy Bureau yeZANU PF yakabayiwa here? Maminista ese akabayiwa here? Mapera here kumusoro ikoko wakaenda kotora mishonga yacho kuti tizouti haina pazvimwe zvinhu zvainokwadza? Takai mabayiwa kai mimi?
Kwadzuva yashamarare Studio 7 nemwese makateerera. Zita rangu ndinoitwa Ganhuro Tanyararikai. Eya, ndaende kutaura maringe nenyaya yanzi kuti Rezi ari kude kubviswe pandau yavo yaakagara makore akawandisa. Gavhumendi ngaimboeme kuite izvozvo, because kutori neamwe anhu aakutokwanisa 3 years abviswa kusina ana chimani mani chipinge iyo kwese iyo munzvimbo dzavo dzaaigara anhu asina pekugara. Zvaitei ana kuti vakaende kotora yanziivayo then vaise kuchiredzo kuti munoda here kugare ino, mune kuwirirana mukutaurirana mune zvakanaka, kwete kuti motoende kopwanyira kuti amwe anhu mukatarisa muna maHarare mwetomwe maipwanyiwa dzimba dzaanhu. Uenda zvimwe akuda zvekupwanyedza anhu amweni zvekuchiredzo. Hazvina zvezvinoaka zviyazviya, munonge muchitangira kudzosere nyika kumashure ende ivo vanenge vakangotagete kude kudzadze mbudo dzavo basi. Kwachiyadzwa anhu akabviswa, anhu akabviswa kwachiyadzwa havana kana dhivhopumendi yaakawana kubudikidza ngechiyadzwa kwaanga ari kwaakaite mari kuti aikwanise kurarama upenyu hwavo hwakanaka neana neana avo nehazvikuru. But havana kana dhivhopumendi yaakawana. Tendikotarisa zvekunyika, hatina kana dhivhopumendi yatati taona maringe nenyaya yematombo anobatwa kwachiyadzwa. Tendikotarisa zvanhu akabviswa kudhemo iro rinonzi Totem Pole. Hakuna kana government yati yaonekwa ngeruzhinji kana kuti ngenyika yepasi rese. Wotarisa kunana Hwange National Park kuyavo. Hakuna kana government inomboonekwa kuti nyika yedu ine izvo anenge zvakadai ngekeshi. Ukaenda kumarasha kuHwange hakuna kana government inoonekwa kuagare emuHwange mwacho imomo. Saka zviro zvekuti government inofanira kumbotanga yagadzirisa kunzvimbo dzayakatora kudhaya. Isati yabate dzimwe nyuwani ngaimbotanga yagadzirisa izvozvo kuti kuHwange National Park kune zvinhu zvakatowandisa zvinoita kuti mari ionekwe kana government ionekwe munyika. But zvaingoti tsvaukasvika ikweyo vagare ikweyo anondochema inzara yega yega zuva ngezuva. Saka ngazvitange zvambojeka kune nzvimbo dzakatorwa kudhaya dzine mazita idzi dzinoitwa ngedzenyika. Ngadzimbotanga zvaonekwe kuti hazvishuwa yagavhumendi ikatore chinhu, ikatore nzvimbo zvinozovane development dzimwe zviri.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muswa 20 nyamavhuvhu 2020, murume anorwisa uori uye anoshora utongi wemutungamiri weRussia vaAlexei Navalny vakarwara zvikuru vari mundege kuRussia. Pavakange vachirapiwa kuGermany kwavakaendeswa, sangano reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons richibatsirana nenyika dzeGermany, France neSweden rakaona kuti vaNavalny vakange vapiwa muchetura unonzi Novichok. Zvichitevera kupora kwavo muna 2021, vaNavalny vakadzokera kuRussia uko vakasvika vachisungwa ndokutongerwa makore maviri nemwedzi misere mujeri vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yavakadzikirwa pavakambowanikwa vaine mhosva yezvematongero enyika mugore ra2014. Musi watu kurume bazire America rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, United States Department of State, rakazivisa kuti gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakati vanogudzikana kuti hurumende yeRussian Federation yakashandisa muchetura pazvizvarwa zvayo, izvo zvinotyora mutemo weChemical Weapons Convention. Naizvozvo America pamwe chete neEuropean Union dzakatemera Russia zvirango. VaBlinken vakati America inobatana neEuropean Union mukushora zvakaitwa nehurumende yeRussian Federation zvekushandisa muchetura mukuedza kuuraya vaAlexei Navalny muna 2020 uye kuzovavharira mujeri muna 2021. VaBlinken vakaenderera mberi vachiti America inobvumirana neEuropean Union kuti Russia yave kunyanya kutonga nezvechisimba, naizvozvo America ichatemera Russia zvirango. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuwedzera zvirango pamusoro pezvimwe zvakatemerwa Russia mugore ra2018 mushure mekuedza kwayo kuuraya vaSergei Skripal muUnited Kingdom. Bazi reAmerica rinoona nezvemari, Department of the Treasury, pamwe chete neDepartment of State, atemerawo zvirango vamwe vanhu vamakambani emuRussia vane chekuita nekugadzirwa kwemichetura iyi nevamwe vanoshanda mubazi rezvekudzivirirwa kweRussia pamwe chete navamwe vasori. Russia icharambidzwawo kutengesa zvombo zvehondo. VaBlinken vanoti America iri kuzivisa Russia kuti haizoregi Russia ichishandisa michetura sezvombo zvehondo pamwe chete nekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inoona kuti vaNavalny vari kusungirwa zvematongero enyika, izvo zvinobvumirwawo nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pamwe chete nedare rinorwira kodzero dzevanhu reEuropean Court of Human Rights. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande. John Chibadura nekambo kake zuva rekufa kwangu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weTanzania vaJohn Pombe Magufuli vashaya. Crisis in Zimbabwe coalition yoshushikana nezviri kuitika kuMozambique. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.